Munyori wesangano relawyers with disabilities association of zimbabwe vaabraham mateta vanoti vamalinya munhu agara achirwira kodzero dzevakaremara kwenguva yakareba uye vanotarisira kuti vachaita basa ravo nemazvo muhurumende vati zvinofadza kuti vamunangagwa vakadoma munhu akaremara pachinzvimbo ichi vachiti izvi zvinobatsira chose nekuti vanonzwisisa zvinonetsa vanhu vakaremara munyika vamateta vaudza studio 7 kuti vanotarisira kuti kudomwa kwavamalinya kuchaitawo kuti vanhu vakaremara munyika vafarire kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika
tinoda kuti tigare tatochenjedza vamalinya kuti hazvina kukwana kuti vangove vasarudzwa chete asi tisingazooni chinozobatsira munhu akaremara ari kwachikwira ndaombera kuguruve kana kwagadhaufe kucholocho tinenge chitarisira kuti kusarudzwa kwavaita ngazviite kuti munhu akaremarawo ari mustriti abatsirikane
vaenderera mberi vachiti vanotarisira kuti vamalinya vachashanda nesimba kuona kuti mutemo wedisabled persons act watevedzwa pamwe nekuona kuti padomwe mukuru anoona nezvevakaremara mubazi rezvevashandi nekuchengetedzwa kwakanaka kwevanhu
nyaya yanga ichitoitika ndekuti nyaya dzevakaremara dzanga dzichikundikana nekuti panga pasina chikamu muministry changa chinzi ndechevakaremara kwanga kuchingoapointwa board asi bhodhi iri ranga risina secretariat nekuti hakuna director saka nyaya dzatichizoendeswa kudepartment resocial services rinove rakatowandirwawo nedzimwe nyaya dzemadestitute mastreet chizi chembere chichichi
mukuru wesangano recenter for disability and development vamasimba kuchera vaudza studio 7 kuti vanovimba kuti kudomwa kwavamalinya kuchaunza shanduko vachiti kunyange hazvo hurumende yava mugabe yaive nanachipanga mazano panyaya dzevakaremara hapana chakabuda panguva yeutongo hwavo
izvo zvatinoda kuona ndo zvatataura kuti tinoda kuona shanduko mumaonerwo anoita disability nehurumende saka tinotarisira kuti vamunangagwa semunhu mutsva tichavapawo mukana nemunhu wavauya naye vamalinya vamalinya nyaya idzi inyaya dzatagara tichitaura navo kunyange vavo vanga vari kukubatsira vatezanopenzi inyaya dzatanga tichitaura saka tinoimba iko zvino vachazoita mukana wekuti vachikwanisa kuti dzimwe dzichizadzisika
vamalinya munyori anoona nezvevakaremara mupolitburo yebato rezano pf uye munhu ane ruzivo rwakadzama panyaya dzevakaremara vanhu vakaremara munyika vanochema-chema kuti vanotarisirwa pasi uye hurumende haisi kushanda nesimba kuvasimudzira pamwe nekuvapa mukana sevamwewo vanhu bumbiro remutemo wenyika rinopa zvigaro zviviri muparamende kune vanhu vakaremara ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin mangudla